Zimbabwe.
Zimbabwe, welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Tuesday, June the 21st, 2022. I am Thungamile Nkomo. Tonight, we are talking to some of the youths who are currently in the United States for the prestigious Mandela Washington Fellowship, a flagship of the Young African Leaders Initiative, or YALI. The program was established in 2010 by President Barack Obama and has since benefited thousands of youths from across sub-Saharan Africa who have come to the U.S. for academic and leadership training lasting 6 weeks. And according to the sponsor, the U.S. State Department, the participants are accomplished innovators and leaders in their respective communities. This year, the program has about 700 participants who are currently stationed at various learning institutions across the United States. That's what we are talking about tonight, Zimbabwe. We are taking a break from politics. I know a lot of you like to talk politics, but tonight, sikhuluma ke labasa kulayo abangapha eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Kwazwa ibatereri kusangana kumuchirongwa chenyu. Chirongwa The Connection, chinova chirongwa cheve chidiki. Nasi, tiri kutora mafemo panyaya dzezvematongero enyika, uyezve tirikukurukura neve chidiki, vari pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship, pari zvino vari kuno kuAmerica, kuma universities nemasangano akasiyana-siyana, uyezve vakauya kuno kumusi June 8. Saka ndizvo zvatavinga nhasi tichange tichinzwa kune vechidiki ava kuti urongwa hwavo huri kufamba sei, dzidzo dzacho, uyezve zvii zvavari kutarisira kana vapedza chirongwa ichi. Hilo utavaisi ngalo lamhlanje sihlobo esithandekayo, sixoxa lavasakhulayo abeMandela Washington Fellowship. Sikhuluma nje vakuma-universities achiyeneyo. Vayingxenye yabasakhulayo abangu-700 abavele emazweni achiyeneyo awe-sub-Saharan Africa. Lizakhumbula ukubana uhlelo lolu lwasungulwa ngumongameli Barack Obama ngo-2010. Since then, solubhenefite abasakhulayo abaningi impela abedlula ama-5,000 abaza ngapha eMelika for 6 weeks. Bezefundiswa ngendaba zobukhokheli kanye lezamabhizimusi. Joining us tonight is Tech Mo Mstanga of the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kumbe iATUS, yenake use Kansas University. We also have Nozipo Zaipo Moyo from the organization Africa Kiburi. She will explain what that's all about. She's at the presidential precinct in Virginia. Wanga and Moyo Siala Mugelat Noguga Muchirai, welcome to Studio 7.
Thank you.
Thank you.
Let me start off with Tech Mo. Mkoma Tech Mo, I don't know whether you've been in the United States before or this is your first time, but tell us about your reception and any culture shock yet.
Thank you, Mkoma Nkomo. This is my first time going to my United States of America. This training is all about training young African leaders from all over Africa, from South Saharan Africa. I think this program is... this year, it accommodates 700 young African leaders from different countries. And us from Zimbabwe, I think this time around, we are 40 young African leaders coming from Zimbabwe in different sectors. Some are coming from civil society, and others are also coming from the business. So we are here for this very initiative program, the program for young for to educate young African leaders, as well as to learn from what others are doing in their country to advance our agenda as Africa, as well as to achieve a better Africa that we all want, or that all of us want here. So my first experience in America, you know, the time difference, the first time you come to America, you experience a lot of culture shock, like here at Kansas, like the sun rises around 7 o'clock a.m. and sunset at around 9 o'clock, and you want to sleep around 8 p.m. while the sun is still there. So my first time, I sleep around 8 p.m., and I got up at around 12 p.m., and I checked my time and said, oh, what is this? So this is some of the experience, but other things I think are the same, like even some of the things, the shops that are here in America, they eat a lot of food with sugar and cold food, unlike in Zimbabwe, you experience eating hot stuff, hot salsa, whatever, and you can't find salsa here. But otherwise, the environment and welcoming is just good.
Panyaya chikafu ipapo, I was going to ask kuti ko nyama inoiswa sugar kunoku makaijaira here ku Zimbabwe.
Ah, nyama ine sugar zvinotoshandiswa zvimwe zvacho zvimwe zvikafu zvatiri kudya unopesera unongotora because tiri kumbotora chikafu chese like first week we will be trying everything and unoona kuti chikafu chandatora ichi handitombochidye. Chikafu chacho chine sugar and isiri kunokarira zvimwe zviro taiva tine culture week whereby tinodya chikafu chakafu chiri kubikwa kumaafrican country akasiyana siyana nezviro ndikatora chekunigeria chinonzi uguse and ndakachisa da kunzwa chini irimo miriti irimo handisi tombojaira. So that is some of the things zvatiri kusangana nazvo tiri kuonawo zviri kuitwa kune dzimwe nyika.
Thank you there, Mkoma Mhlanga, and please do stay on the line, Ndimbo, to bring in Nozipho. Nozipho, how has been your experience so far?
My experience has been very mind-blowing because where I am, Virginia, presently I'm at, unlike other fellowships, Presidential Prestige is an institution that is housed by two universities, which is William and Mary, the second oldest university after Harvard, and also the University of Virginia. So when we came through, we came straight to William & Mary, where I am, which is actually the birthplace of the colonial birthplace of America. And so for me, being a young African, I get to learn the history of how the colonial history of America, which is also next to Jamestown. We went to the Life Museum, where we saw people still putting on the English soldier uniforms. And well, it brings a whole perspective on the geopolitics from the 1600s to where we are, where we're going. And also we have the opportunity to celebrate Juneteenth, which is an anniversary to end slave trade. And the perspectives where we have been talking to Black Americans, for me, maybe I expected too much. America is a beacon of democracy and hope, but there are also systematic structural barriers that we have noted. Issues of racism are still alive. And but besides that, it has been a great day. The communities, the fact that this is a small community, they're very friendly. Everyone is ready to encompass us. And we're excited about the enhancement of skills. Of course, issues of culture shock are there. Things are very, very expensive. Awulama dollar for two sadza deals. So, you know, just buying a teaspoon of three macaroni and cheese, you pay something like $12. So that has been what we have been trying to adjust. But generally, it's as I'm saying, it's exciting. It's an eye-opener. And at the end of it, we're hoping to see how do we come in to build Zimbabwe and to build Africa, since this is an exchange.
Mm-hmm. And looking at this program, kuyini Nozipho okhangelela ukufunda, okhangelela ukubuyela eZimbabwe lakho? Usithi hayi ngize lapha ngimncane ngingaka kodwa sengikhulile ngolwazi engilutholileyo. Kuyini ofisa ukubuyela lakho eZimbabwe?
into engikhangelele kakhulu ukuthi ngizame ukuthi ngibanzise ama networks ami ngoba umsebenzi lo esilawo udinga abantu. So for me ngiyakabali ngokuthi ngise America, you should understand in my institution see 25 from 18 different countries. Already besikhuluma nge-June 16 ukuthange, sikhuluma ngo 16 days abazayo landana. Sengithole ukuthi ngenza abangani labanye abakhokhela inhlanganiso zabo e-Africa ndawo yonke. So for me, social capital base, when I'm looking at other African leaders who I can work with, aba share ama struggles ami njengomuntu ovele e-Africa ngilakho. Then musukubuya kulokho sithi ululwazi olujulileyo expertise, you know, the State Department blessed us with giving us most of them professors. These are outstanding individuals who have done very well in their fields. These are and more importantly, what I liked about the program, siphiwe ama coach weba kubuza ukuthi ufuna ukwenzani and sithola abantu abanjani abakuncedisayo ngalolu hambo. Kude besijala ukuhlangana lalo njengabasakhulayo. We usually have limited scope of ama mentors and coaches because umuntu ebelazi uduku lami ngiquma vele emakhokhobeni ehlale ebenside angithi, kodwa ukuthi ebekwazi ukuthi what is the vision beyond Ibulawayo, beyond Zimbabwe, beyond Africa kuyini. So this is one thing that is crucial in the program where we are given ama coaches and mentors kusisho ukuthi iba abasincedisa to develop ama processes ethu sesibuya ekhaya. So yikho engakutsho ukuthi hayi, in terms of i-social capital base lokuthi ngifunde ukuthi senza njani kanti sikule zinto zokwe-environment kulama digital technologies, how do we bring those things to work better for our communities. So I'm really excited ngalokho engikutholayo.
Ekhaya uvela koBulawayo and you are working with inhlanganiso okuthiwa yi-Africa Kiburi. Lenzani kahle kahle?
So i-Africa Kiburi, Kiburi Swahili, because all languages in Africa come from Bantu Swahili. It means pride. So i-Africa Pride, i-Africa Kiburi, is pivoted on aspiration number 6, African Union, which speaks to developing its Africa Union seeks to use e-development by including marginalized people, specifically women and young people. So inhlanganiso yethu sikhangela women and young people, more specifically minority or marginalized. So sikhangela those who are disabled, those who are from indigenous groups, those from other ethnic groups, ama rural processes. We're looking at even issues of ama LGBTI. So presently what we've been doing, we're focusing on issues of democracy and governance. As Zimbabwe Kajensi Beskuma Yenda, we're going to go to ama election. We're just focusing on civic education. What is your response, your responsibility when it comes to civil and political rights? We also do ama digital rights. I-COVID is going to say, ukuthi sesiphila emafonini, abantu besebenza ngamafoni. How do you become secure? So Africa Kiburi focuses on human and digital rights, lama SDGs. Ngokwethu thina we movement presently we're in 7 countries and we're hoping to work as a movement for women and for women and young people so that we speak directly to ama needs ethu ngapi African Union. Yikho esikwenzayo.
Kwabasanda kusixhuma singomsakazo we-Studio 7 na uyezve tiri pachirongwa chevechidiki chirongwa The Connection. Na nasi tiri kutaura nevechidiki veZimbabwe vari kunoku kuAmerica vakauya kunoku musi wa 8 June pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Ndizokere kumuri mkoma Take More. You are a teacher, muri kushanda ne atus. The tables are turned. I know kuti you are used to teaching kids, but now you are in class. Saka zvidzidzo zvenyu zviri kufamba sei, uye zviri kufambirana here nemagoals and aspirations amuri kutarisira mune remangwana renyu?
Yeah, zvakanaka maita basa. Zvidzidzo zvenu kuno kuyani program ndinovimba kuti zviri kufamba zvakanaka, uye ndo zvimwe zvezvinhu zvatanga takatarisira kuti isu sevadiki vanoratidzwa kuti tichazova vatungamiriri vamangwana tichitive takaunganidzwa tiri munzvimbo imwe chete tichibva nzvimbo dzakasiyana-siyana dzemuAfrica tichiuyawo tichiiswa maexperience edu munyaya dzeutungamiriri hwatinoexperienza like inini ku Zimbabwe ndinoshana nebatore reboka rematicha eamalgamated Royal Teachers Union of Zimbabwe anova ari maticha ekumaruva kazi ini ndichishanda ndine vechidiki vematichas ekumaruva iwayo. So zvidzidzo zvedu kuno tiri kutoona kuti zviri kutibatsira zvikuru nekuti pane zvimwe zvinhu zvataingoitawo tichiita tichigara kuti tiri kutoita zvinhu zvinji zvokwazvo zvatinofanira kuita asi tu mukunzwawo zvinoitawo vamwe kunyika dzavo even nekusanganawo kwatinoita nevamwe kuno kuamerica zviri kutibatsira zvikuru kuti tikwanise kuenderera mberi nekuronga kana even patinodzoka kunyika kwedu kuzimbabwe tikwanise kurongawo zvakanaka uyezve kuno kuamerica tiri kupiwawo mukana wekusangana nevanhu vanoshanda mapoka akafanana neatinoshandawo ikoko tiri kuzimbabwe like tinosanganiswawo nevanoona nezvedzidzo tiri kusangana nevarayiridzi vekuno kuamerica avo vari kutibatsirawo kutiudzwa kuti kuamerica nguva yekuoma kwezvinhu kunyanya nguva yakatakatarisana nayo nguva yedambudziko rerwere rechikotsoro checovid-19 kuti kuno kuamerica vaizvifambisawo seiko and tiri kudzidza zvakawandisa zvikuru nekuti tiri kuona kuti kune nyika dzekuno kwana america vamwe vanhu havana kutombodzidza kuti havana kutombomira kupinda mumaclassrooms kuti vadzidzise vana vavo kuti vaone dzidzo yavo yavairamba vachingowana kunyange kusina chirwere checovid izvo zvinova zvaisaitikawo muzimbabwe nedzimwewo nyika dzemuafrica dzishoma dzakada kuitawo sezimbabwe asi tinoshamisa ndechekuti dzimwewo nyika dziri muno muafrica dzakatokwanisa kutokwanisa kuita zvikwanisiro zvekuti vana vavo varambe vari mukirasi kunyange panguva yedambudziko recorona vhairasi uyezve varayiridzi vavo vari kubatwa zvakanaka zvinova zviri kutotishamisa kuti kuzimbabwe kunoti tichiri kungopiwawo mari dzisina dzemutero wembwa here vamwe vari kuafrica vanotoshamiswa uchivaudza kuti kuno kwedu kuzimbabwe marayiridzi nevana mukoti nevanani vanoshandira hurumende vari kutambira mari inoenderana nemadhora 54 ekuamerica so izvi zviri kutotibatsira zvikuru uyezve nekusanganawo nevamwe vanhu vari kutivimbisawo kuti tinogona kushanda tese nekuti ini muri kushandawo nevarayiridzi vekuzimbabwe tinoshandawo nevarayiridzi vekunamibhia tinoshandawo nevarayiridzi vekubotswana izvi zviri kutibatsira zvikuru kuti tikwanise kuva tichicreatawo system yekuva vatungamiriri vechidiki vane ramangwana rakanaka.
And kana muchicompare you just spoke about the way my teachers ekunokwa treated compared to ekuZimbabwe. We know currently ma civil servants ari pakati pekuramwa mabasa ma teachers ma vanamukoti inenyaya ye ma salaries. Besides ma salaries ne treatment ye hurumende ndezvipi zvimwe zvamungati maona zviri kufambirana kana kuti zviri kusiyana kana muchicompare basa renyu kuZimbabwe nevararidzi vekuno kuAmerica?
Kune musiyano wakasiririsa zvikuru maheringe nekushanda kwatinoita sevadzidzisi vari muZimbabwe kunyanya panyaya yekuti vari kuno kuAmerica vadzidzisi vekuno kuana America vanopiwa mukana wekutaura zvinyunyuto zvavo nehurumende pasina kuchidzirwa pasina kuita sei uye hurumende inokwanisawo kuadresawo zvinhunha dzavo sevadzidzisi vari kushandira hurumende zvosiyana zvakano zviri kuitika kuZimbabwe nekuti pari zvino ndichitaura kudai mwoyo wangu hauna kudzikama misodzi yangu inoramba ichiyerera nekuda kwekushungurudzwa kuri kuitwa varayiridzi mushure mekusungwa kwemutungamiriri wesangano redu rematicha ekumaruva vaobert masaraure vachipomerwa mhosva yavasina kumbobvira vasara mhosva yakatombopinda pakati pedare mugore ra2016 ivo vasina kana kutombomiswa pamberi pedare kuti vawitinese nyaya iyoyo nekuti vaisavapo pakaitika chiitiko ichi izvi zvinova vakazviitirwa izvozvi nekuti vamasaraure ndo mumwe wevamwe vanhu vari kutungamira kupusha nyaya yekuti ngatigadzirisei dambudziko revadzidzisi ngatigadzirisei mwoyo yevadzidzi uyezve ngatigadzirisewo dzidzo yevana vedu nekuti kana muchirangarirawo muchiona kuZimbabwe dzidzo yedu pari zvino yava kuderera apa dzidzo yedu ndo yaimbova dzidzo yepamusorosoro kuafrica hapana munhu anga asingaye muri Zimbabwe muno muafrica yese kunyange nekumhiri kwemakungwa kuno vanhu vaitoziva kuti munhu anobva kuZimbabwe dzidzo yavo yakakosha izvozvi zviri kutotishamisa zvekuti ive nanhasi vanhu vatiri kusanganawo navo chero vachibva kuafrica vari kutonyunyuta zvikuru vachiti kosiko chiri kuitika muZimbabwe taakunzwa kuti dzidzo yenyu yaderera taakunzwa kuti service delivery yenyu yaderera saa ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kusanganawo nazvo zvekuti aiwa kuno matambudziko evanhu anoadhiresa vanoteerera matambudziko evanhu vomaadhiresa havafundisiri kana kumbunyikidza avo vanhu vari kuda kutaura nekuda kwekuti kodzero dzavo dzitevedzerwe apa iko zvino takabva nezuro vaicerebreta June 10 yavo iyo kunova kuri kucerebreta nguva yekuti vatema vaimbodzvinyirirwa muno munyika yekuamerica but vakazvipedza izvezvi and zvakasiyana tichitarisa kumashure kunyika kwatiri kubva kuzimbabwe tiri kuona vanhu vechitema takatora nyika tava neindependence tiri kumbunyikidzana pachedu tiri kudzvanyirana pachedu tiri kunyimana mukana pachedu izvo zvinova zviri kurambwawo even nekuno kuamerica tinoona even nenyaya yakamboitika kumashure yana George Weah kuti even nevachena vacho vaito chema vachiti aiwa ngatiregei kumbunyikidzana ngatiregei rusarira ganda asi zvinotishamisa kuti kunyika kwedu yatidzvarirwa kuri kushungurudzwa munhu mutema nemumwe munhu mutema izvi zvinova ndo zvisiya zvimwe zvezvinhu zvakasiya nekwebasa ratinoita.
Which other impediments would you say you are running into as teachers, especially in the rural areas?
Yeah, tikarisa kumaruva kwatinodzidza isu tiri kutarisa wokuti ndezvipi dzimwe mhando dzekudzidzisa kwatinokwanisa kuita vana vemumaruva tichitarisa nekuda kwezvinhu zviri kuitika mazuva ano kuti kune zvinhu zvinongouya zvinongonyuka zvinokonzereswa nenature zvatisingakwanisi kukondrola isu sevanhu zvakaita sana corona virus so isu tiri kutokurudzira kuti kutsvagwa kuedza kuti nekuno ivo vekuamerica kuno vanodzidzisa seiko vana vavo nguva yekuoma kwezvinhu uyezve nedambudziko zveguruguru ratinaro kuzimbabwe revana vari kusiya zvikoro vamwe vari kuitiswa pamuviri vamwe vari kuenda kunoshandiswa vari kuenda kunoshanda mumaminda vasati vasvitsa makore ekushanda tiri kuedzazve kutarisa kuti tozviita seiko sevarayiridzi patinodzokawo kumba tikurudzire vana vedu nevabereki vedu kuti vasanyanya kuti vakurudzire vana kuti vaite mabasa emaoko mabasa ekuzvishandira vasati vapedza zvedzidzo dzavo so ndo zvimwe zvatiri kutarisa kuti toita seiko kuti tikwanise kubatanidza varayiridzi nevabereki nekuti kwedu uku tinoona kuti sekumaruwa vabereki vamwe vanotoshandiswa kuti vakwanise kumhura kodzero dzevarayiridzi uye kodzero dzevana dzekudzidza kwavo mushe tiri kuzviona iko zvino taakugadzira kuenda musarudzo dzegore rinouya toziva kuti mumazvikoro medu mumwe macho kunoshandiswa kuita marali izvi zvinowanza kuwanika zvekumaruva kokuti nevana vekumaruva vane vakunzi vaende kunoatenda misangano yezvematongerwo enyika avo vachisiyiswa chikoro vamwe vachishandiswa zvisina maturo uye kushandiswa kunopadza dzimba dzevanhu kushandiswa kunoita sei so izvi ndo tiri kuda kuona kuti vamwewo vanhu vekune dzimwe nyika vanozviita sei uye isu toitawo sei senyika kuti tikwanise kuti education yedu itorwe seeducation zvisasanganiswa nematongerwo enyika.
That's Tecmo Mhlanga, a teacher in Zimbabwe, and he's an official of the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUZA, sangano revarayiridzi vekumaruva. Uyezve ari kuita zvidzidzo zvake zveMandela Washington Fellowship ari kuKansas University. Nipenduke kuwe Nozipo. Unozipo Zaipo Moyo iyena usebenza lenhlanganiso yeAfrica Kiburi ekoBulawayo, kodwa kathesi ungapha eVirginia ePresidential Precinct kulapho aqhuba khona izifundo zakhe. Nozipho, ngiyazi uthe lisebenza labantwana abangamankazana kanye labesifazana ikakhulu. Siyazi udaba lokwendiswa kwabantwana esingathi ngama-child marriages ludaba olubhahileyo eZimbabwe. Ngapha eMelika kabafuna ukukhuluma ngalo abanye, but iludaba oluhluphayo lalo lwama-child marriages bayakwenza kwezinye iindawo. Uke wathola ithuba yini lokukhompeya indlela umntwana oyinkazana aphathwa ngayo nxa sesikhangela udaba lokwendiswa le ndlela okwenzakala ngayo ngapha eMelika?
Hayi, okwamanje nxa sengikhangela izinto ezifana lemthetho i-legislation, anyika kubona ukuthi yona i-America babalisa besithi i-age umntwana angaqala ezocansi kuluphi. Kodwa engikwaziyo ukuthi khona ukuthenga igwayi okufana le-Everest kufunakala i-ID you are Nepal, India, the ID. So yeah, America is really trying to push issues of legislation. Interestingly, in our comment and our point about sexual violence, American dollars slang another, if I get to go below a good in OPC or in the BC visa, America will watch your lacono. What Muntu is to la Muntu Mose Ukuruma Unzi Muntu, then I find your good thing. America, we are watch. We are over trailer, so Joe Munto, Mama, and Jan, who is the sky to Utah in Kaza, we feel a good humber, a ten single macro song, one fan of a separate. It's a safe environment where young women feel secure. But of course, issues of if you're a black woman, depending on what Ushalanga, there's a crime abacon, as you know, Glenda Bakatesi, Yempopo, where black people generally are being targeted. And one of the things that made us scared as fellows before attending the EAD, because the Amnesty International actually indicated America is not a friendly country when it comes to black people. So it's for women, young women and men generally, it is safe, it's exciting.
So indaba yokubandlululwa kwabansundo okhuluma ngakho usuke wahlangana lakho kumbe ukuzwa nje bekukhuluma
isayihlangane lakho into mesinanzelele ukuthi enye into omelelanga uhlangana nayo uyubambe kodwa uyinanzelele ukuthi istructurally lapha ngikhona eVirginia iVirginia injonga ababenchilo it's the birthplace of America ngoba icolonial history yeAmerica ikhonapho lapho okwathi kuwiyizikepe ezintakho ezivele England beqalisa ukukholoniza ini i-America. Bathe bephakathi kwendaba yona le yokuthi behluphane lama-natives e-America, ama-Red Indian, bagcina bebamba ini izikepe zasezivela bathe e-Angola kwaqasa indaba e-slave trade. So eWilliam and Mary, the second university lapho engikhona after Harvard, uzananzelela ukula ama-projects abayenza like i-Lemon Project. For me, sathi siyenza ilaunch yethu sahamba ehall which was built by slaves. Ngingazi, when we were served food, there were these old people abalingana lokhulu wami uyabangisevayo. The typical slave trade movie perception is what I've experienced, such that iclass yethu, we were as Africans, one thing about Africans besides ukuthi uvele Zimbabwe uvela nga, we were so shaken. Even as a hambu kuyabona memorial, so they made a wall where they've written ama stones for each of the black slaves that has passed away. Angithi, I still feel that is not enough. Ugcwele izitatues zabalungu, the walls are named after abalungu. Of course, we know ukuthi people are given Christian names abesifundise bebuya, but there are no landmarks specifically for black people. So America acknowledges that slave trade with black people built it. But I feel more could have been done to actually rubber stamp issues of the black lives. More importantly, we see Hambe for exchange that thing and the council here, Virginia. Obegu lo deputy mayor, lo city manager, waba lo chief, wama police, we fire ambulance. Taku kulu men, even bona laba aba elected. We have catches agula muntu omnyama, omsunda, who's part of that council. Maza kuchelu utai, anyone can come and run. Kodwa kulama structural barriers that have not benefited minority groups in America to actually participate. And izolo ku Juneteenth celebration sihambile ku Baptist Church. Sithe sikhuluma ngendaba nale, this was the first time ngihlangana lo the black Americans. Esithi yes, sihlangana lakho khonoko kwe racism, into embobo sithwele nzima. Sathi kuphendukane ekhaya eAfrika. Sathi sidinga neAfrika. Ngoba siyazuza ukuthi basithengiselani. So you find these are some of the stories that we're experiencing where fellow black people, minority groups, seem to be in a gray area. They don't feel like they're Americans because of how they're treated. Neither do they feel they're African. So yama conversations that I've had presently with people from the black American community. But you are black. But the system is still very racist.
Konke lokho kukhulumayo nozipha ama experiences akho, I'd like to believe ukuthi angaba ngama teaching moments. But ngazi ukuthi ama experiences akho onalawa ukukhuluma ngawo ikhona yini indlela angakuphathisa ngayo nxa usuphenduka ekhaya maybe to advance umsebenzi wakho le Africa Kiburi.
Yeah, for me America is a lovely place. It's very lovely. I'm enjoying it. But when it comes to issues of democracy and governance, it has come up as the beacon of hope globally. But enhlangana lakho is different. So what does it mean nxa sembuyele ekhaya? At times, it copy and paste wokuthi ize indlela zenziwa njani eAmerica, kume kwenziwe eZimbabwe, kume kwenze eAmerica, cannot be the best way forward. But it brings the agenda wokuthi kathi vele thina as Africans, as Zimbabweans, what is our understanding of democracy? What can work for us and cannot work for others? Because the same struggles, like e-Women's League, bonke ama-drinking celebrations, I met e-Women's League. They're actually doing like Zimbabweans, pushing people to register to vote. Also, women's participation is very weak. It's nothing new, and I'm comparing it with Zimbabwe. So as a globe, we're not yet there yet. But it's always good to look outside and to look within and to find what is the best foot forward. Because but I was actually left with some questions. He experiences in America.
And looking at the issue of voter registration that you are talking about, are you guys as an organization also involved in that advocacy?
Yes, we are. But the advocacy yet has been silent. Why? Because we work with minority groups. In Zimbabwe, kula ma communities lawe sithi ngama LGBTI, kula labe sithi ngama trans or ama intersex. Ukuthi umuntu indlela agqoka ngakhona, indlela azisebenzisa ngakhona kuchiyene lalokho okusesithupheni. So the challenge bese silayo ukuthi abantu abanjalo abasahamba ukuya register ukuya vota. Ngoba umuntu uzabuya egqoka isigqoko. Kodwa ID itshengisa ukuthi yini umuntu esilisa. So what we have been doing specifically for this group is to actually encourage them not just on voting, because the electoral process I can say look voting. What were coming in, especially ama civil and political rights, ukuthi vele kuyini. Kulama budget meetings abakhona every time, how do you participate? Sizama ukukhuluma adlebe zethu, sidinga i-transport sibehambise ukuya register. Even omama like abasemakhaya, okhathe bese sizama ukusebenzela ngakelubani. So yikho ebe sizama ukukwenza, because Africa Kiburi thina specifically, we work with the marginalized of the marginalized communities, the minority of the minority. So even abantu abagugekileyo, those who are differently abled are also part of the people we get excited with. So yikho esizama ukupusha, like ikhathe sibe sikhangela ukuthi ngubani uminista ozangena for people living with disabilities. And we're happy elections were done last month and so forth.
Given law uptake yabantu special groups that you are talking about in terms of voter registration, kukhona yini mhlawumbe selike la kwenza ukukhulumisana leZEC or any authorities ukuthi bezame ukuaddressa isituation le?
For me, I feel we are now in progressive engagements with the government. ISEC have been forthcoming to say registration is for all. How best can we work with you as long as someone is a citizen by birth or even an alien? How best? So we've managed and we'll be working with them. And we are calling the Election Resource Center. They came in. We are in Women's Coalition of Zimbabwe. They are coming in. So besides that, I would like to talk about the Ministry of Home Affairs, which for the first time in Zimbabwe, I know of a trans woman who took mama a passport to lawa dan lani or hambeleyo or ham singa deck that the hotel would be in Zelen or Muntu or Mubaba, but Nakama Homo's arch or P passport to John Muntu Mama Muba, who so also Konakuma airport is a Hunzim. So these are the strides that we have. Even in Ministry of Health, so the master plan, the KP population, ikhangelela laba sithi ngama LGBTI, ama sex workers, people who use drugs and people who are in prisons. So it's not the best situation, but there have been engagements, level of commitment a bit from the government, and these are the interventions that are still ongoing.
Mm-hmm. Thank you there, Nozipho, and please do stay on the line now. This is Studio 7, The Connection. We are coming to you live from the Voice of America in Washington. And it's okay, kwa muri mkoma, take more. Sezo muri kuno kwa America, muri kuziza, shaka, wanda, wanda. Pa muno shuka mu Zimbabwe, shukanzi na President Mnangagwa. Vamhlanga takuwanira ibasa kunoku takuda kuti muite minister we education nezvamadziza izvozvo kuAmerica. What would you change?
I think zvidzidzo zvakanaka zvekuti dai kuri kuti tingawanirwa mukana zvekuti hurumende yedu yeZimbabwe inodawo kuimplementa zvinhu zvakanaka zvinobva muvanhu. I think ndinotarisirawo kuti education system yedu inofanira kunge education system inoinvolva munhu wese, especially panyaya yemapolicy making, especially panyaya yepolicy making and curriculum development. We witnessed the situation in Zimbabwe whereby curriculum was just changed by the policymakers, by the Minister of Education, without involving the parents, the teacher, even the student who is in the classroom. I think we need to look forward for the involvement of every stakeholder who is involved in our education during our policy making. We have not asked the education system we do even education in make affordable kune munhu wese. If tinoona muZimbabwe nguva nenguva vamunangagwa vanoramba vakaimbisa kuti education yedu ichava iri yemati, tapa education yedu pachena kubva pavakapinda vachitorera vamugabe vakataura kuti gore rinouya tichapa vanhu education yemahara. Asi kutarisa kusvikira pari zvino vakutosvitsa makore anokwana kunge 6 ane anopfurikidza, asina nhasi education yedu haisi affordable. Kune vamwe vanhu vari kumaruva vasiri kukwanisa kuva vachiaccessa education yedu nekuda kwekuti education yedu iri kudhura, nekuda kwekuti education yeduzve haisiri education ichiri nevalue. Saka tinodazve kuti education zvedu iratidzwe ine value, kuti munhu wese aenda kuchikoro chero paanopinda mustriti ave ari munhu anova ari somebody. Tinotarisa kune vamwe vadzidzisi vari kudzidzisa kuchikoro zvinova zviri kune maruva kuri kuitwa zvemining. Unoona vana vechikoro vachitomhura vadzidzisi vachiti aiwa ino handidi kuita ticha, nekuti kuita ticha hakuna zvakunobatsira, nekuti ticha ndinokwanisawo kumutambirisa, ticha ndinokwanisa kumutengera foni, nekuti unotoona kana mhando dzenharemozha dzinoshandiswa nevana vechikoro vari kunzvimbo idzodzo dzinotodhura kupfuura dzematicha. So toda kuti maticha edu adzokerezve panyaya yekare, kuti ticha anova ari role model, kuti mwana wese anoti chero pandinokura ndoda kuita ticha, kwete zvaakuitwa izvi kuko zvino, kuti mwana wechikoro anoti mukoma wangu akadzidza pachikoro pamukudzidzisa ini akasvikira form 3 asina kunyora form 4 akatenga Honda City, but ticha hamuna kana Honda City, muchirongomira murod muchimisira mota. So tinotarisira kuti even chero tikapuwa mukana wekuti tirana education system yedu, education system yedu ndaive accessible, education system yedu ndaive kuti even varairidzi vanovairidza vanodzidzisa vana vedu vanova vachiwanawo muhoro yavo yakakwanirana, yekuti vana vedu vanoramba vachiemura murairidzi. Murairidzi wedu oramba ane chiremerera chaanga agara ainacho kubva makare nekare tichikurawo isu tisati tavakuru sezvatave.
Kana tichitarisa nyaya e-learning take more, kunoku we know is big kuAmerica, whether it's in the rural areas kana kuti kumadhorobha, vana vanoshandisa makompyuta kudzidza. KuZimbabwe we have seen the government trying to distribute my laptops, my desktops kuzvikoro zvakasiyana-siyana. But would you say that's enough, really, what's happening in Zimbabwe?
Yeah, inya yakanaka zvikuru yamataura. Ndisinga zuva ranhasi rino masikati ndabva kune chimwe chikoro kuno kuKansas, kwakada kuita haisi town urban chaiyo chaiyo, saka zvoenda kune kumwe kumaruva ikuno kuKansas State tikaona chimwe chikoro chikoro ichocho ndechesekondari mukoma asi zvataona kuchikoro ivo zvinoshamisira zvekuti chero kuyunivhesiti yekuzimbabwe haoni zvidzidzo zvemhando yepamusoro zvemakombiyuta zvakadaro so isi tichidzoka kuzimbabwe hurumende yedu iri kupa zvakare vari kupa zvikoro zvavari kupa ivaya makombiyuta ekudzidzira vachitrayawo kuda kuedza kuimplimenda ICT asi tinotarisa zvezvikuru kuti zvikoro zvavari kupa zvemakombiyuta ivavo zvikoro here zvine matichazi akatema kuti vaite unyanzvi hwekukwanisa kudzidzisa vana zvidzidzo zvemakombiyuta nekuti tinoona kune dzimwe zvikoro zviri muzimbabwe vanhu vanopiwa makombiyuta makombiyuta acho hurumende vapiwa makombiyuta acho anogona kupedza makore kana 5 isina kana kumbovhurwa pasina kana ari kukwanisa kuishandisa even vakuru vezvikoro inenge yakangogara pamberi pake pedesk asina kana kumbodzidza kuti inooparetwa sei uyezve tiri kuda zvekutarisa zvokuti iwaya makombiyuta acho tinokwanisa here kuaccessa indaneti yacho yekuti vana vechikoro nekuti hatingadzidzise makombiyuta makombiyuta tiri kutaura nekuda kweunyanzvi hwekutapa manzwi kuona zviri kuitika kune dzimwe nyika tinokwanisa here kuzviona tiri pachikoro tisina indaneti yacho isingakwanisi kuva accessible zvatinotarisa even mudhorobha medu muharare chaimo mazuva apfuuraya pandabva kuharare zvaitonetsa chaizvo kuita zvimiting uri pakati peguta reharare kuzoti munhu ari kumareseva anokwanisa here kuaccessa uyezve tinotarisazve nekuda zvekunetsa kuita magetsi nekusawanika kwemagetsi kumaruwa akasiyana-siyana muzimbabwe izvozvo zvinodzosera zvekumashure kudzidzwa kweict ini pachangu ndiri mudzidzisi anodzidzisa ict kusekondari asi ndingakuudzai mukoma kuti pachikoro chandinodzidzisa last year magetsi akaenda akarohwa nemhini transfoma asi kubva last year nanhasi hapana kana chati chagadziriswa ipapo asi vana vanoda kutarisirwa kuti varambe vachidzidza zvidzidzo zveict so tinoda kuti hurumende yedu ndaitange yagadzirisa kuti vanhu vese vakwanise kuva vane energy vangakwanisa kana vasingakwanisi kuisa masola muzvikoro zvese kana kuisa magetsi muzvikoro zvese ndavatsvagawo imwe source of energy yekuti zvimwe zvikoro zvinokwanisa kuwana zvidzidzo zveict tiri kutarisa zvekunyange necariculum yandandichataura nezvayo kugrade 7 vari kunyoreswa ict ict iri kunyoreswa munhu ari kuharare ari kudzidza pa7 primary school anokwanisa kuwana indaneti nezvese and everything ari kutokwanisa kuita hands on asi kune mwana ari kumusha kwangu chipinge kwachechechoko asingatombozivi kuti kombiyuta yacho yakaita sei anotarisirwa zvokuti anyore zama iroro reict zvinova izvo zvinoratidza zvokuti kudzidza kwedu even neict hazvina kuenzana nekuti kune vamwe vana vari kushayiswa mukana wekuona makombiyuta acho vakamatarisa vachimabaya kuti vakwanise kuzova vachibvunzwa nezvavo mukati nezama dzavo vari kungobvunzwa vachinzi itai ict but havana kutomboiona havazive kana foni yacho kuti yakambomira sei zvayo
chirongwa cheyali ichi has been there since 2010 it has produced a lot of graduates in Africa, including Zimbabwe. Pane zvimwe zvamungati makaona zvichiitwa achieve nevamwe vakapfuura muchirongwa ichi here that you are also targeting kuti mugone kunge muchiachieve after this?
Tinoona zvakawanda zvakaitwa nevanhu vakabva kuchirongwa cheyali. Chirongwa cheyani so far Africa yese chaane vanhu vanokwana kunge vari ivo vanopfuura 5500 vatrenwa nechirongwa ichi uye munyika yedu yezimbabwe haitini vava vanhu vakawandisa vatrenwa nechirongwa cheyani vari kuita mabasa ekusumudzira vechidiki uye kusumudzira nharaunda dzavo dzavanogara ndinoona even kuboka randinobva reactus tine vamwe vakabvako vamwe vanosanganisira vamasaraure navacheri avo vari kushanda zvikuru kukurudzira nekusumudzira dzidzo yekumaruva uyezve nekukurudzirazve nekukurudzira vadzidzisi kuti vange vari vadzidzisiwo vanokwanisa kuva vari vadzidzisi vanorangarirwawo sevadzidzisi especially panyaya yemuhoro kune vamwewo vakatangawo mapoka akasiyana-siyana ekuti vechidiki vakwanise kuonawo raramo tinoona kune vamwe vakaita vaakuitawo zvekukwanisa kumiririra avo vari kutengesa mumigwagwa kuti vakwanise kuziva kuti kana vachitengesa mugwagwa vanofanira kuonawo pfundiso nekuda kwezvirongwa izvi zveyani uyezve tine vamwezve vakaoneka vachitangazve iyo nyaya dzemakombiyuta vakukwanisa kuvaakuitawo zvechiona nezvespesi zvekudzidzisa makomunity nokushandisa seiko macomputers pakuti tikwanise kuratidza information kuvanhu. So ndiri kuona vanhu vakawanda vakaita vakabva nechirongwa chino cheyale vati Zimbabwe vaita zvinhu zvikukutu zvinoshamisira sikuru nekuda kwedzidzo yesensi. Hatinotarisira kuti kana nekuwo tichibva kuno tinokwanisa kufanira kuti titanga kuitawo chimwe chinhu chinoshamisira chekuti tinofanira kuziva kuti takabva kunodzidza zvinhu zvakadai and tinofanirazve kubatsira makomuniti edu. Nekuti kazhinji zhinji chirongwa ichi chemandela Washington chichivamba navo Obama vaida kuti isu sevagari vekuafrica sevechidiki vemuafrica tikwanise kuziva kuti tingaita matambudziko muafrica tinokwanisawo magadzirisa sei ine african way tikwanisazve kutorawo tichikopa nezvimwe zvinoitwa kuamerica. Hazvirevi kuti zvese zvinoitwa kuamerica zvimwe zvacho tinogona tii zvese tichiwirirana nazvo, asi tinofanira kutora zvimwe zvinhu zvakanaka zvavanoita kuti tikwanise kuzviimplimendawo kwedu kuafrica kuti zvikwanise kuitawo remangwana. Uyezveve kuno kuamerica kune zvavari kutodzidzawo zvatinoita kuafrica zvavari kutokwanisa kutoimplimendawo kuti nyika yavo yeamerica iende mberi. Nekuti senyika tinofanira tinoshanda nekuonawo zvakanaka zvichiita zvinoitwa nevamwe ndo zvinokwanisa kuti tikwanise kukolaborata kuti tibatane kuti nyika yedu iende mberi.
Thanks Mkoma Tekmo, and do stay on the line. Kwabasanda kusixhuma sikuhlelo lwe-Live Talk The Connection, uhlelo lwabasakhulayo khonapha emsakazweni we-Studio 7. Na namhlanje ngixoxa lo Tekmo Mhlanga owenhlanganiso ye-ATUS. Ungumbalisi kodwa kathesi ungapha eMelika eKansas University phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Ngilonozipho Zipho Moyo njalo osePresidential Precinct ngapha eVirginia kodwa usebenza lenhlanganiso yeAfrica Kipuri ekobulawayo. Nozipho, ngikubuza umbuzo enke ngawujikela uTekmo ukuthi uhlelo lolu uhlelo leMandela Washington Fellowship lolu luqale ngo-2010 and baningi abasakhulayo asebedlule phansi kwalo njalo asebefeze really amazing things. Wena ungathi kukhona yini okuhawukelayo okufisayo okufezwe yilaba sebedlule phansi kwalolu hlelo okufisayo la ukuthi ngolunye usuku uzithole la ukufeza?
IMandela Fellowship le loba sesiqedile ukufunda kusala uphakathi kwani kwe-network yona le kusitsho ukuthi you can interact labantu abavela kwamanye amazwe abayenza izinto ezijenelo bezifana lokwakho. So ebengufisa mina ngikuthi through ama-contacts lawa esengiwatholile ngabanye kuba abantu engilabo ekilasini ngizibona ngane ngingumntwana omncane kibo nxa sekhangela lokhu asebekwenzile ngabantu abaqalisa amabhanga emazweni abo nabantu abangama-town planners and so forth. Imbali zabo ziningi kakhulu and yimi ngifisa ukunjani ukufunda ngithole ama-contacts lawa ngibe kwazi ukuthi ngingahambisa njani imisebenzi yami izifike lapho engifikelela khona. Njenga ngithile ukuthi Africa Kiburi sikhangelele ukuthi sifikise indaba zethu ngapha e-African Union singasabali kuma-grassroots. So yiko engufisayo engikukhangeleleyo ngoba ngive ngisengikhangela kulaba abake bayenza i-fellowship le ngizakhuluma ngabantu embaziyo like obobulawayo umuntu okhokhela iBulawayo residence uManuel Nkomo umuntu wadlula ku-presidential precinct and we know ukuthi akula lutho olungakhulunywa ngekhansili abahlali bengakhulumanga via inhlanganiso leyo. So yikho engathi ngama-footprint ongabonayo kulo dade wethu emunye imaziyo uBusi Bebe ose amakhosikazi baningi abantu abafikayo esithi nga sesibakhangele iba abantu esithi ngama-mentors yithi ngobhudi lokosisi esibancedisayo. So kutho ukuthi lami usensuku zatshwala lami ngiyasengusisi omdala engancedisa labanye abasakhulayo ukuthi ngibatshengise ini indlela lami ngifeza indlela yami ngisiya phambili.
Nxa sikhangela say 5-10 years from now, iAfrika Kiburi uyibona ingapi?
Sizibona sesile observer status e-African Union. Observer status e-African Union and also to engage through General Assembly here United Nations, sesiyi-consultative technical group engasetshenziswa United Nations. Kulapha esiyakhona ngoba sikhathele ngokuthi izinto ziyakwazi ukuhlushwa e-UN zibisela thina. So this is the time kumelele sizimobilize thina, singene kuma-systems lawa so that we can influence policies that speak and resonate to i-Africa lama-grassroots countries.
Nxa ukhuluma nge-observer status ku-AU, liyabe li-observani lapha ama-elections?
Hayi. Yeah, ama-elections linga-observer. Kufanana lokho lingabalisa ngokuthini laphana kulapho okuhlangana khona abantu abakhokheli benhlanganiso lamazwe behlenza ama agreements and so forth. Kusisho ukuthi lina nxa li observer status lani lafika lihlala etafuleni libona ukuthi politics ihamba njani Africa khathesi bafuna ukupusha African Union khathesi ifuna ukupusha asithi umthetho owe environment ithini ngento ema digital rights sithini ngento yobomama. Because iqiniso ukuthi amazwe amanenge e-Africa balalelana bebodwe African Union singakabani i-United Nations. O belalelana esadiko iCOWAS. Kusisho ukuthi thina sesingesikhiwa bathi lobbying. Usukwazi ukuthi okay ukhuluma lobani lapho ukuze liphushe indaba yenu la. Kusisho ukuthi sizaba yi-civic voice in the African Union to influence policy makers. Kulapho sibheke khona ngoba i-civic voice ayikho e-African Union. It's more like a technical group elama policy makers. So that is the opportunity we get as a civic organization to be able to contribute meaningfully. Ngoba alivalelwe eminyangweni yama-meetings lani labe livunyelwe ukuthi lingene lilalele selilani selingafaka i-communique lembono zenu.
And ukuze lifike lapho ungathi kuyini okudingakalayo to capacitate you guys ukuthi lifike impela kuzinga leli likhangele.
Hayi shelede buti shelede ngoba iprocess le kumelele bekhangele ama audited accounts and so forth. So you notice it's usually for established organizations that have been done regional work. So sesikhuma like an example though I'm not saying bakhona. A typical example would be Open Society Foundations or Amnesty and so forth, because these are people working on the ground and they've got a huge presence. So one of the pre-requirements in audited accounts, are you good standing? Are you affiliating with AMAM resolutions and aspirations of the African Union? So in Jonganchilo, Tinasi movement more than an organization. So in movement, we have seven representation in seven countries. And we hope to have more people coming on board so that we make this movement stronger. So that will take us some time, because it's 5 years from now. So now we're going to go up. We're going to go up. We're going to go up.
So amazwe angu 6 or 7 okhuluma ngawo lapho litholakala khona iwapi?
Oh, kule goli bakithi singesinze ukuthi singekho egoli kule South Africa, kule Botswana, kule Namibia, Ethiopia, Tanzania, Kenya and Swaziland.
Thank you there. Nozipho, as we wrap up, Ndunze Mkoma take more. Ko atuzi muri kuiwona yakabira say 5-10 years from now. Mkoma take more. Munenge mwichiri ungorisana ne urumende rene nyaye ma salaries.
Yeah. Yaramba tiru ira kotero tevara eriti Zimbabwe. Uye kotero tevana ve koro Zimbabwe. Kutana ve koro Zimbabwe. Wapanse kuwa na omkana. Wakaendera na kunya zisine ene kutu urkumaru wa ere kutu urumu zopa nge kune zipo inenda na kutu munuwefe kino kwansa unge kwansa kwa afoda zipo hiyo uye wa ere kine mara ere kivato vangu wa wara ere kivato angi wa kwanisa oku wawa ene muoro ino kwanisa kutu wa kwanisa oku ene sawana wawo muka tine shikoro sawano zisayi wawo nge kutu asunga kwanisa kutu wa sirkuiti kasa ezo kutu wa ere kivemu Zimbabwe waruku kutu wa muoro usinga kwane kana kupadarira mwana wechikoro mwana wake wa anodzidza pachikoro chaari kurairidza ichocho So atuzi mumakorema arikuya achaona uri musangano uchange uchabata uchauri musangano mukuru kuru panyaya yekurwira kodzero dzevadzidzi uye panyaya yekuramba iri pamberi nekuti Zimbabwe ive iri Zimbabwe ine mukana yakaenzana pane vanhu vese nekuti haiwa sesangano ratizi hatingorwiri kodzero dzevarayiridzi chete tinorwirazve dzevadzidzi uyezve nedzevagari nekuti vagari kuti uve mugari unofanira kutanga uri mudzidzi and mudzidzisi mugari wezimbabwe saka tichange tiri baka richakurira zvikuru kuru rinenge riri boka even pari zvino I think ATUZI is the fastest growing union in the sub-Saharan Africa so tinoye tichiatarisana zvekutobuda kana nemuafrica macho kuti kuve kune masangano akaita seizvozvo anorwira kodzero dzevanhu nevadzidzi nevadzidzisi vacho
And Isaka Zizoezi Moriku Pezarini, we have seen before kuti chirongwa ichipa chinosvika kwamvuracheka makumbo, a few are chosen to remain. Vachishanda nemasangano akasiyana siyana. Is that going to happen with this group yenyu?
Yeah, kune vamwe vachasara. I think vanosara for 1 month vachiita zvidzidzo zvePDE vatenge vachisangana nemasangano akasiyana siyana vari muzvikoro zvezvakasiyana vachatiwa zvikoro zvekuenda hakuna I think kukansas tine vamwe vari kusara muzimbabwe tine vamwe vanenge vari kusara vakatiwa ndei vachasara kuno kuamerica vachienderera mberi nezvidzidzo izvi but isu aiwa tichingopedza tiri kupedza musi wa17 July tiri kudzoka kumusha kuzimbabwe tichiedzawo kuti tikwanise kuimplimendawo zvimwe zvezvishoma zvatinoita dzidza kuno sesisi tiri kuda kutidza kuti toplana seiko sevarayiridzi kuti tiplane digital organizing nekuti iko zvino taane muono mutsva kuita nazvo zvinhu wasiyana newekare wekuti tinofanira kubatana tichiimba tiri mumasita se takuda zvekutarisiranawo nezvimwe zvinhu zvokutoratidzira seiko zviri pachena zvinove zviri sefi kune munhu wese wekuti munhu wese anofila kuti koro ndikaratidzira kana kuti ndikaisa nhunha dzangu kuhurumende ndichishandisa nhano idzi hazvikwanisi kundikuvadzisa ini pamwe nemhuri yangu nekuti tikuona kuti zimbabwe zvino munhu angoenda mutiti unogona kuzvindikitwa nevakomana mapurisawo zvekuti unokwanisa kuparara zvekuti unotadza kana kuzoendesa kuchipatara kwacho saka tiri kuda zvekuedza kutarisa zvekuona kuti tozviimplimenda seyo kudzimba kuti vanhu vakwanise kupinda mumugwagwa kana kuendesa nhunha dzavo pasina anotyapu kuti mangwana ndichazoteverwa kumba kwangu kunaani kana neupi
Saka mapona kachando gore rino lipepile mqandweni nozipa
vakulu hayi langa liyatshisa ilanga amashoda hayi umqando sisilile olonyaka
kakhulu as we close the show Nozipho, your last word to other young people back in Zimbabwe
engakutsho kwabasakhulayo ukuthi uhambo lusesekhona umuntu lo muntu kazami ukuhlanyela elime indima yakhe
take more your last word
yeah ndoda kungoti kune vechidiki vari muZimbabwe ndikuda kungovakurudzira kuti ramba wakabatira pachinangwa chako ichocho usava nemunhu anokubvisa pachinangwa chako ichocho nekuti ndicho ramangwana rako raunenge wakatarisana naro isu vamwe taati tingazvifungiri kuti tichazokwanisa kuve tichiselektwa kune chino chirongwa chakakosha zvikuru chemandela washington chamunosangana nevanhu vanotyisa zvikuru vari muhurumende yekuno kuamerica nevamwe vakadzidza zvikuru kuno kuamerica muchitaura runa dzenyu saka ndiringoda kuti mwana wese wemuafrica mwana wese wekuzimbabwe ramba uri pachinangwa chako chinangwa chako ndochichagadzira kuti uve mutungamiriri wamangwana kwete mutungamiriri wamangwana chete tinoramba tichidziri vatungamiriri vamangwana tive vatungamiriri vakanaka nokuti iko zvino titori vatungamiriri and tiri kutungamirira so ramba wachungamira kwauri kusvika wasvika pachinangwa
and that brings us to the end of our show thank you so very much Tekmo Mhlanga murayiridzi anoshanda nesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iye zvino izvi ari kuKansas University pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship Thanks also to Nozipho Zaipomoyo of the Africa Kaburi ari ikuno kuzvakare kuVirginia kupresidential precincter pasi pechirongwa chimwe chete panzi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Thank you so very much, Nozipho and Tekmo. Zimbabwe, good night. Let's make another date next week on Tuesday. Panopane Fenyoro Yenyu, Msagazo, Way Studio 7. Good night, Zimbabwe.